vatsunga vavo dza studio 7 kuti vasungwa nhasi mangwanani pamwe nevamwe vavo gumi nemumwe kusanganisira kanzura weward 11 kubordeville vafarai biza apo vange vachipa vagari vekuupfu
business center iri mamutare inechinangwa chekubatsira vanhu vanga vari kuchema chema pamusoro pekushaya chekudya mudzimba kubudikidza nelockdown iriko tanga taronga kuti titore mari kuvanhu tinotenga chikafu tozovapa mapurisa paangosvika achiti haubvumirwi kuti ubatsire vanhu nemutoo iwoyo nekuti uri kutyora mutemo saka ndaedza kutsanangura kuti aiwa ati kutyora mutemo tiri kuda kuti tichedhiri vabatsirike panguva ino but havatangotutwa tikanzi tiende kumutare central police station nevamwe vakwana kusvika 11
vatsunga vati vazobatsirwa nemagweta avo ayo anosanganisira munyori wezvemitemo muMDC vainocent gonese kuitira kuti vakwanise kubvisa faindi kuitira varegedzwe
vainocent gonese vanova nhengo yedare reparamende inomirira mutare central kuti vatimirire panyaya yacho pazosvikawo mamwe magweta anosanganisira vakabaya navamaunga vachiedza kuti vabatsiridze kuti nyaya yacho inake
vatsunga vati mhosva yavapomerwa nayo ndeye kufamba-famba zvisina mwero panguva iyo nyika yakavharwa nekuda kwechirwere checovid-19
unnecessary movement during lockdown vachizvaita special instrument 83 of 2020 asi vachitivo unnecessary movement during lockdown so unoshaya kuti ingaita unnecessary sei indiri yepublic elected official inofanirwa kunga ichishanda nevanhu
studio 7 inokwanisa kunzwa kumukuru wemapurisa mudunhu remutare amai Florence Marume sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata mune imwewo nyaya kanzuro yeguta remutare yakaitira vagari urongwa hwemisika inotengesa zvirimwa kuti ive pedyo nenzvimbo dzavanogara senzira yekuderedza uwandu mukuungana kwevatengesi zvirimwa nevatengi kunzvimbo yemusika wesakubva misika iyi yakaiswa mumisha yesakubva danga mvura nechikanga asi vatengesi nevatengi vave kunyunyuta vachiti zviri kutengeswa zvacho zviri kuvadhurira zvakanyanya vagari vanoti vanhu vari kuuya nezvirimwa izvi vanenge vatotengawo kumusika wesakubva kwete kuti ndivo varimi vanenge vachitarisirwa kuhodhesa mugari wemamutare vaibheti dzakatira vanoti musika wauya pedyo hawo asi uri kuvadhurira zvakanyanya mumwewo mugari wemuhobhausa ambuya laiza munandi vativo vanofara nekuvepo kumusika pedyo asi vanochema nekudhurirwa
kuti taona padhuze tochitenga zvamaita asi zvinhu ngazvidzike vanhu vari kutengesa muno vatori vanhu vezvimbo zvavo hazvisi zvokuodhesa
vanhu vazhinji mamutare vari kutevedzera kurudziro yekugara mudzimba sezvakataurwa asi mune dzimwe nzvimbo kucherechedza uku kuchiri kunetsa vakawanda kunyanya vanenge vari mumisika kana mumitsetse yezvitoro vachitenga nevanenge vachikwirawo mabhazi ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lwedha Moyo